mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 6 ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti zvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufane zuro kwevanhu makumi matatu nevana 34. Vagari vekuchimanimani vanoti kuunganidzwa kwavakaitwa kunogona kunge kwakaisa vakawanda munjodzi yeCovid-19. Progressive Teachers Union of Zimbabwe inoti vadzidzi vakawanda vakanonoka kutanga kunyora bvunzo nezuro chipiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufane zuro kwevanhu makumi matatu nevana 34. Gumi vakafa muHarare, vasere vakafa kuManicaland, vanomwe vakafa kuBulawayo uye vatatu vakafa kuMashonaland West. Kumasvingo kwakafa vanhu vaviri sezvakaitikawo kuMashonaland West. Mashonaland East yakarasikirwa nemunhu umwe chete sezvakaita Midlands. Nezuro vanhu chiuru chine mazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu 1365 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Mazana manomwe ane makumi manomwe nevanomwe 777 vevanhu ava ndeve muHarare. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi manomwe nevana 174. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nevatanhatu 106 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mana nevapfumbamwe 49 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvinomwe zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevana 17,194. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine mazana masere ane gumi nevatatu 11,813. Zvichakadaro apo huwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa neCovid-19 muZimbabwe huchiramba huchikwira. Nyanzvi mune zveutano dzinoti Zimbabwe yakarasikirwa nenguva yekugadzirira kudzoka kwecoronavirus. Nyanzvi mune zveutano uye vachirwira kodzero dzevanhu Dr. Evans Masitara vanoti hurumende yaifanirwa kunge yakataura nevemabhizimisi, vezveutano, vashandi, vashandirwi pamwe chete neruzhinji rwevanhu mukufambiswa kunofanirwa kuitwa lockdown iyi kuitira kuti vanhu vanzwisise uye kuti vabatsire mukuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Taedza kubata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana, asi havana kudaira nharembozha yavo.
Macases ekorona akuwedzera especially paholiday yatiri kubva kupfuura inei. Tikaona even statistics dzazuro nedzanhasi, tinoona kuti zuro kwangu kune 564 manew cases ne4 madeaths. Zanhasi vangu vachiripota 1,365 new cases ne34 madeaths. Saka tikuona sekuti second wave yapinda muZimbabwe zvine hacho.
No, kana tikatarisa mafambiro anga achiita zvinhu kubva zvatanga chirwere ichi, munoona sekuti Zimbabwe iri pakanaka here zvekuti ingakwanisa kukontrola chirwere ichi?
Handizofunga kuti tikuita zvinofanira kunge zvichiitwa, nekuti nguva yekugadzirira takaita sekuiwana mbichana, taifanira kunge tava pachinhano chiri nani. even pane zvinhu zvakaita sekungotesta vanhu nezvinhu zvakaita sekuwanikwa kwemaventilator muzvipatara.
Palockdown yekutanga vanhu vakaneseka zvikuru nekuti vanga vachiita havasi kutuwa rubatsiro vari mudzimba. Chichaitika pachii nekuti tongoona sekuti ndo zvimwe chete zvakaitika pokutanga?
I think yai lockdown yaifanira kutanga yaitwa maconsultation nemabazi akasiyana siyana. Enyika even ma informal trader nevamwe voona kuti zvingaitwa sei kuti vanhu vabatsirike nekuti muitiro waaita zvinhu zvavo tingati copy and paste yekungotora zvokuitwa kune dzimwe nyika vobva vazviita muZimbabwe asi maconditions atiri kushanda mari akasiyana yedu economy is very informal. Saka ukati vanhu vagare mudzimba musingavapi social support munenge muchiti vanhu vacho ivavo vachadyei vachararamei muonero wandichaita tichatozowana crime ichiincreasa nekuti vanhu vanenge vaomerwa vasina chokubata.
Kana mukapiwa mukana wekutaura kuhurumende kana kuti kukurukota rezveutano chamungaribatsira nacho chii panyaya iyi?
Ndofunga kuti sekutanga mazvipatara zvofanira kukapasitetwa zvipatara zvofanira itwa kuti zvishande because infrastructure yacho iripo kumaprovinsi akasiyana siyana asi nyaya yekuti zvekushandisa zvinofanira kuvepo zvipatara zvese maprovincial hospital at least anofanira nemaventilator anokwanirana nemanumbers ati kuexpecta then chepiri vashandi vanofanira kubatwa zvakanaka muzvipatara zvacho because nyange zvinhu zvikavepo kana vashandi vasipo still ticharasikirwa neupenyu hwakawanda nenyaya yecovid. Then chetatu nyaya dzelockdown dzizoda kuti of course the concept is okay but zvinhu zvichida planning yakatiko nemaconsultation akatiko kuti awanike balance between kusaparadzira kwechirwere neeconomy kuti ikonomiwo ishande but chirwere chicontrolewa. Ndofunga kuti times vaanoita mamuvhu anenge ari drastic zvichiva izvo zvinongozokonzera amwe matambudziko.
Mataura zvinhu zvakati wande zvinoudza mwoyo. Dr. Mastara, munofunga nyaya yedu muZimbabwe ichapera sei?
Hameno tisinongoona nenguva asi tine shuviro yangu ndeyekuti dei vatungamiri vedu vawedzera hanya neupenyu hwevanhu
avo vange vari nyanzvi mune zveutano uye vachirwira kodzero dzevanhu. Dr. Evans Mastara vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hazvo dambudziko redutu mupengo remhepo nemafashanu emvura kana kuti tropical cyclone Charlene rakazorora Mozambique neZimbabwe zvisina ukasha sezvaitariswa nevamemiri vekunze. Vanhu vakawanda vanoti kunyange hazvo rwendo runo hurumende yakakurumidza kuvabvisa munjodzi zvakabudawo pachena kuti gadziriro yacho yakanga isina kumira zvakanaka. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vajulai mwoyo kuti tinzwe divi ravo. Mumwe mugari wekunzvimbo yengangu kuChimanimani vaPadon Maguta vanoti kuungana kwakaita vanhu munguva yedambudziko remafashanu ecyclone Charlene kunogona kunge kwakaisa vanhu vakawanda kunjodzi yokutapurirwa denda recovid-19. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Pari zvino kuChimanimani kuno mungangu matiri zvinhu zvatoite zviri nani bichana mvura kubva musi wa 1 hatina kuzoramba tichigashira mvura yakawanda iri kunayawo hayo apo neapo asi yadzakira. Chechipiri ndechekuti tata nemazuva akati wandei almost kuma 6 or so days tisina magetsi ndiri kuona anasi magetsi anenge ariko plus network yemafoni connection yacho is improved because pasinawo magetsi network unoku inotinetsei. Then chimwe nyaya ndeyekuti vanhu vakanga vapinda maevacuation points especially muno mungangu pane malocal evacuation points akanga aiswa apart from akaiswa vanhu vakabva muno vakanga vari mumatende vakaenda kunana mutambara mission ya St. Patrick's vani wao wese waga pedisira uzokira kumbani utayenge kutaka chimbo kukuta edutu mpengo chalini unenge adarika because pakanga bari kuchikava nukunyanya musi wa 31 paka panzi between 4 to 6 a.m. ndio panofanga jisika munu msimani mani zinesi imba sakawana hapa wakona kwa hizo jira zaoti kunze kwa hurika wana waka vazokira kuzimba.
Muriku ufara ere ni magaro anga kaita vanu kunchimbo za vanga vaa ndes kwa hizi kana utikuma evacuation points.
Kugara kwanga kwa kaita vanu wari pa ma evacuation points tine zataka wana wakuta wakanga waru unga wakuta wanaende ma evacuation points waka gona wachose but mune makanga maka sari ma issues to do na wakuta wanwarimo niya zeshi kafu zeji fantuwa sei ni wakuta kwa inaya wanangwa sinapo kubikira wangwane zokubika zwacho wangwa sina zokuji wangwa storina. Saka ndi mwama challenges ataka wana ya wayo. Takata sana COVID-19 wa mwaganga wajua wasina mamask. Ndi mwama papa ni overcrowding. Deni ma sanitation facilities. Edu, ma toilets. Taka ngari ma shoma. Nenye ze COVID. Zirugenda mberi.
Asi pane zvinhu zvakapara zikuwa woi rei. Kunyangwe zvazvo mvura nemhepo zvisina kunyanyo rova.
In terms of my damages kuparadzwa noti mepo zveshuwa muswa 31 yakati wandei nemvura ine dzimba soma nino dzakakwatirwa marata mungangu ne flea market yemungangu mwakwatirwa marata then maod location mune dzimba dzatakaona dzakakwatirwa marata but ma damages zvawanga sina kukura saidai hazvinhu zvakangoitikawo izvozvo.
Ko urongwa wekudzosera vanhu kumisha yavo wakafamba osi
kufamba kwana chidzokera kudzimba vanhu vakafamba zvakanaka tina patakazova kuti wakazodzokera wakasangana dambudziko vanhu vakadzokera mudzimba dzavo nanhasi tikutarisira kuti zvinhu zvakanaka in terms of ma death kana kushayikwa kwevanhu hapana munhu akashayika mumwe panguva yakafamba chalini kana kukuwara tina maripoti akadaro.
Mumwe mugari wekunzvimbo yengangu kuchimanimani vapadon maguta vange vari parunhare kuchimanimani. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti vana vari kunyora bvunzo vakawanda nezuro vakanonoka kusvika kunzvimbo dzavari kunyorera bvunzo nekuda kwehurongwa hwekumbovhara nyika kwemazuva makumi matatu kana kuti National Lockdown Level 4 senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takwafira Zhou vanoti mapurisa aiva mumigwagwa inopinda mumaguta nemumadhorobha emunyika vainonotsa kufamba kwemabhazi nedzimotikari izvo zvakakonzera mitsetse mikuru yedzimotikari nemabhazi zvaive zvakatakura vanhu vaipinda mumaguta vaisanganisira vana vari kuita zvidzidzo zveordinary level neadvanced level avo vari kupedzisa kunyora bvunzo dzekupera kwegore dza2020 idzo dzakambokanganiswawo nekumbovharwa kwenyika gore rapera nekuda kwecovid-19. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe kuti izvi zvakatinganisika sei. Ngatinzwei vazhou vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Wanguta receiver mariposti kubva kuBulawayo kubva kuGweru kubva kumasingo kubva kwaMutare kubva muHarare nokumwe kwakawanda maurban areas zvinoratidza kuti vana vakawanda vatadza kunge vachibata nguva dzokusvika kuti vanyore mazamanation dzichitangana 9 o'clock nokuti maroadblock anga ariko akawanda vazhinji vasva kuma-half 9 vamwe vachidzoswawo kuma-10 zvinova zvapa kuti vana vakawanda vange vachidisturbeka nokuti vanenge vafunga kuti havachakwanisi kuti vanyore. Izvi zvinongoratidza kuti hapana planning yakakwana yaiitwa nezimuseki uyezve neministry of education kuti mapurisa anga achiwanikwawo achibvumidzawo vanonyora mazamanation kuti vakurumidze kupfuura vachienda kunonyora mazamanation. Hapana urongwa hwakachika.
Saka vana ivava vazokwanisa here kunge vachinyora bvunzo vanonoka kusvika ivavo?
Hongu vana ava vanyora asi munongoziva kuti mwana unenge atodisturbeka mupfungwa nokuti vamwe vavo vane hana nete saka vanozonyora havo asi kuti kana vadistebeka zvinopawo kuti zviaffecte performance hapana vasina kuzonyora asi izvo zvinoaffectisa vana nokuti vamwe vachona vanga vatononyora vari vana vakutochema ufunga kuti havachatenderwi kuti vanyore mazamanishini saka zvinhu zvisingafaniri kunge zvichiitika nokuti zimuseki neministry of education dzinofanira kuona kuti pane transport yokuti vana vasvike nenguva kuti vanyore vakadekara vehana dzakawa
imiwo sesangano refitz mune matanha amuri kutorawo here kuitira nyaya iyi igadziriswe tichiona kuti vana vachiri kutarisirwa kunyora bvunzo
hongu takanguri taprovider yatinoti professional advice kuministry kuti senguva yakadai transport inonetsa ngakuwanikwe angava kana mazupco anoprovhidwa nehurumende anenge achitora macandidates from mapick up points achienda kuzvikoro saka zvino zvatinofunga kuti dee zvakaita izvi zvingapa kuti vana vakurumidze kuti vasvike kumaexam centers asi tinongoona kuti zvese zvatinopa seprofessional advice hazvikurumidzi kutorwa nehurumende nokuti havadi kuti vatore professional advice
tichitarisawo vadzidzisi vari kunyoresawo bvunzo pamwe naivo vana vari kunyora bvunzo muri kuonawo here paine kudzivirirwa kubva kucovid
hakuna chakatidzike kuvadzidzisi zvinotonetsa kuti kana abata necovid indodha yazionera saka isuwo totoudza varairidzi kuti hei zimuseki siyanai nayo i basa rezimuseki harisi mendetare varairidzi havamanikidzwi kuti vange vachienda kunozvijeta zvezimuseki izvi nokuti zvine njodzi saka ministry of education nezimuseki hazvina hanya noupenyu hwevarairidzi saka munhu anenge atongobatwa necovid indodha yazionera vazhinji vari kutotaika izvezvi
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takuvafira Zhou vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi vachinyora patwitter pavo munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vanik mangwana vanoti mapazi ose ehurumende anofanirwa kuve nevashandi vanoita zvikamu makumi matatu kubva muzana kunze kwezvekuchengetedzwa kwenyika vezveutano vezvekurima vezvezvicherwa vezvedzidzo nebazi ragweta guru renyika vachiti zvekare varayiridzi vashandi vanokosha muchronicle zvidimbu zvidimbu zvemutumbi wavaroy dikinya avo vakadonhera mumawere eimwe nzvimbo yemapopoma evictoria falls musi wegoredzva wakazobudiswa munzvimbo iyi nezuro zimlive.com rine nyaya pamusoro pemwana ane mwedzi mipfumbamwe akange akaberekwa naamai vake anonzi akarohwa akafa nemapurisa anonzi akange achidzinga vanhu parengi vachiti vaende kudzimba dzavo sezvinodiwa nemutemo wekurwisa coronavirus yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
Team Restudio Mose Makadini ndidangopfunzawo zvangu kuti makotsirudzii kuiwaya makotsirudzii kuti munhu anodhiraivha asina license ouraya vanhu aupuwa community service asi munhu angosimudza plakadi onzi 10 manzini jero makotsirudzii chaivo chaizvo nyika yekupi kweiyoyo inoitika zvinhu zvakadaro izvozvo zvinoshamisa chokwadi
ndisiisiyapohwa tereri restudio 7 ndiri kuno zvangu kumarondera tiri mulockdown muchete 1 days umu tiri kufane nzara vanhu vamwari zvinhu zvakaoma kuna mabasa tiri kungotenderera tanga tichikumbirawo chikumbiro chikuru kubva kuzimuseki kuzimuseki kubvawo masetifiketi a2018 masetifiketi a2018 nyika iye zvino 2021 hapana kana atauya unotsvagwa mabasa kunyo kwacho kunorambwa mari dzavo dzisiripi zvinseki ngaitinzwireo tsitsi vanhu vamwari itipewo masetifiketi ngaimbounzawo masetifiketi pane kungoramba ichingounza maexamu tichinyora pabuda mari dzavo dzisiripi asingatsvage basa eilevhel neolevhel zvese maita basa vatereri
mangwanana akanaka pastudio 7 ndinokumhorosai mese vana mukoma jonga namukoma tanoka wande chokutanga chandiri kuda kutaura pamusoro pa monzora haasi type yekuti angatonganyika because monzora ane makaro akanyanyisa chechipiri ndinoda kumhorosa vadzimai vangu vari kumberengwa anonzitsiwile korocho pamwe chete nevana ndikomhorosa maikuru vangu vari munesina vanonzi maipirinsi pamwe chete nehama dzangu dzese dziri kwamaranda ndatenda
mangwanani mangwanani akanaka master studio 7 aini ndinoitwa mai munhu kutaura ndirikukwekwe ini ndine nyaya ndishungurudza yekuti mapurisa basa remapurisa ndikufunzawo vanonzi mupurisa wese muzimbabwe kuti vanonzi basa remupurisa nderei harisina kuchengetedza vanhu here zvokare mapurisa akurova vanhu kusvika pakufa kurai mwana muchecha asina chaanoziva zvokwadi tiri kutongwa nemhondi ende vasadaro mapurisa chero vozogara mapurisa nemasoja anotsikirira kodzero dzedu isu vanhu macitizens emuzimbabwe hatisina rugari nekuda kwevanhu ivavo zvichiri zvecovid-19 here kana kuti zvava zvevatongi venyika
makadiko vasamara vari vestudio 7 nevana vezimbabwe iyi nhamo yose yamunoona i musazoti pamunopiwa masweets mokangamwa nhamo iya munomurambe munayo munjere nokuti zvakaitika izvozvo kazhinji suroku vanhu vachipiwa masweets kana mavhotsi osvika iyozvi nhamo iyi yamunoona i kana mavhotsi ava kunosvika ichapera kwechinguva ichocho kuibva kwekuda kuitwa mavhoti vanhu vachapiwa masweets zvinhu zvoita sezvanaka zvichinzi zvanaka ndo zvichaitika izvozvo saka musakanga mwachazuro nehome garai muchiziva muchiri nomuririro wayo haiuregi zvinhu zviri kuitika izvi takanguri tazviona kubva kunana 2000 usure kwakare zvekuti panoti vanhu vakaita mavhoti pachangobva kuitwa mavhoti panotambugwa stereki kana kuda kunoitwa mavhoti zvinhu zvoita sezvagadzikana saka regai kukanga mwachazuro nehope muna 2023 vana vezimbabwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zviri kuitika muamerica tichienda pamhepo mavhoti ange ari pakati pokuverengwa musarudzo yemasineta maviri edunhu regeorgia mavhoti anoita zvikamu makumi manomwe nezvipfumbamwe kubva muzana ange averengwa vese vari kuwana mavhoti akawanda vachichinjana utungamiri pese panopera kuverengwa mavhoti anobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana mugeorgia chizvarwa chezimbabwe chinoongorora zvematongero enyika vasimba usore avo vari kuona mavhoti esarudzo achiverengwa kugeorgia kwekare vanotiudza zviri kuitika
pari zvino ielection iyi iri kunzi nenyika yasiri critical saka zvati kuone zvinezvi nemavhoti akuverengwa tichikuona madhemokrats ariwo ari kufanotungamira but pari zvino ingori 30% yegeorgia iri kuti ichiri kuverenga
so kuona kwenyu munoona sekuti madhemokrats vane simba rakawanda here rokuti vangabudirira
it's too early pari zvino panotinetsei kutaura nendava yekuti izvo madhemokrats kwavari kutungamira kwacho ndokwa makatarisirwa kuti vachatungamira havari hachinei nyaya kunzvimbo dzakabatwa nemarepublican saka mavhotsi wayo edzimwe nzvimbo dzakabatwa nemarepublican haasati apinda saka kunenge kwakutombomirira kuona kuti kana nzvimbo idzodzoidzo dzaverengwa mademokrati anenge ari nechepapi ngamusakanganika kuti state inegeorgia yanga irepublican saka tikaita mademokrati to be the first time I think right in 20 years here pakunenge kuine mademokratic senators
Kana kuri kuti mademokrati atadza kutora zvigaro izvi kutonga kwaBiden kuchafamba sei
kunenge kwakutoda manegotiation akawanda nemarepublicans Congress ine mademokrati saka kucongress vari nechi sazvinoita kapanenge paitwa mitemo mucongress ichapfuura nekusenate saka ikapfuura nekusenate ndasenate inenge yagara marepublican kureva kuti zvaanenge vachida vaBiden zvinenge zvichida vemadhemokrati kunenge kwakuchitsvaga manje kutaurirana nekuwirirana nemasenators kuitira kuti zvinhu zvifambe otherwise ya panotoboita kanyaya zvichana sezvo president Biden vano maprogram avari da kuita uko mutungamiri wemarepublican wekusenate ari kuvimbiswa kuti aiwa zvese zvamuri kuda kuita hazvienderere mberi
avo vange vari chizvarwa vachezimbabwe chinoongorora zvematongero enyika vasimba usore vari parunhare kugeorgia nestudio 7 Homeboy sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafaa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu makumi matatu nevana vagari kuchimani mani vanoti kuunganidzwa kwavakaitwa kunogona kunge kwakaisa vakawanda munjodzi yeCOVID-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.